Mangwana na kanaka vatereri, tunosangana zvakare mangwana na nhasi uri musi wechina, ndira 30, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tiri kuburitsawo chirongwa ichi live izvozvi pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Ine ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoshanyira South Africa vachida rubatsiro munhaurirano dzezviri kunetsa muZimbabwe. Zano PF inobuda paimire panyaya yenhaurirano ichiti vanoda kupinda madziri vangakwanisa kungopinda chete kuburikidza nePoland. Muchikamu chedu chatiri kutarisa maimiriro akaita nyaya dzechikafu munyika, nhasi tiri kutarisa zviri kuitika mudunhu remasvingo. Tichanzwawo zvamunofunga imi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vari muSouth Africa uko vanonzi vari kuda kuti mutungamiri wenyika iyi Cyril Ramaphosa nevamwe vakuru vakuru vapindire mukedza kukurudzira nhaurirano dzekugadzirisa matambudziko akatarisana neZimbabwe. Zvinhu zvinonzi hazvina kumira zvakanaka munyika, munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nenyaya dzezvoupfumi zvopa kuti vakawanda vanonge svosve nemuromo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 neZuro akabata vachamisa kuti tinzwe nezverwendo rwavo.
Isi tatitambudziko iri kuti ripere, munotoda nhaurirano inoitwa nechimbi chimbi, nekuti Zimbabwe iri mumurazve, Zimbabwe iri mumavivi emoto, toda kudzimurwa. Kusakuendebvu varume vanodzimurana, kusakuendebvu madzimai anokumburana, saka toda kuti zvinhu izvozvo zvigadzirwe nyika iende mberi. Tionesane kuti tingaitwa, nekuti ndakaona kuti tichitaurirane hama dzangu hatisi kunzwawo. Saka ndikateedzerawo kuti ari pano ari muvakidzani wedu kana mugarisano atibatsirewo, zvinobatsira kuendesa nyika yedu mberi makamburi nyararo nemurugare tichigadzirisa matambudziko anoinira.
Pane urongwa here wekusangana navaRamaphosa kana kuti vaThabo Mbeki?
Haa, zvokuti ndichasangana nani nani hamuoniwo sokuti papo pane zvorema. Kana uri kutakura mashoko makuru unenge uchifamba nezvinhu zvikuru nekusangana nevakuru, asi hauchatauri kundasangana nhingi nanhingi. Hadzisi nyaya dzose dzinoda kuti unge uchiita huwi, hadzisi nyaya dzose dzinenge dzichida kuti dzinge dzine kushambadzira, nekuti zvimwe zvacho zvinokanganisa zvakawanda. Hazizivai kuti ndakatakura mashoko enyika, ndakatakura donzo renyika, ndakatakura kugadziriswa kwenyika. Kuti tingawana kupi mhinduro kumibvunzo yatinayo, tingawana kupi madonhodzo pakupiswa kana kutarazwa kwatiriitwa nemoto mune zvakasiyana siyana, nekuti chatinoda kuti nyika idzokere paizire vanhu kuremekedza zvakavhoterwa nevanhu kuremekedza zvinotendwa nevanhu.
Tichitaurawo nevamwe veZANU PF vari kuti aiwa pane Poland kare, nekudaro hapana chikonzero chekuti patombouya mumwe munhu kubva kunze uku, nekuti nhaurirano dzakatotanga kare.
Hai, nhaurirano here dzinoitwa kuPoland? Kunoredza hove muchinoonesana mapurazi ndo nhaurirano idzo. Isi hatizizo kutungana kwembudzi ka, nekuti kutungana kwembudzi hakuna kumbovaka musha kana kuupi vavo. Toda kuti zvinhu zviitwe nemazvo, vanhu vachionesana zvekugara dare guru, kwete kuti vanhu vaita matakanana vachiti wendi webaba wendi weamai, vototi tavaka mushata ane mhuri. Aiwa, hatidi kudaro. Toda kuti nyika iitwe chiratidza kukura neudzamu hunofanira kunge huchiratidzwa padambudziko ratinaro. Tine dambudziko gukutu guru rinodawo kuti tinge tine udzamu hwakanyanya pakurigadzirisa dambudziko rakadai. Isi hatidi zvinhu zvekungohweredzana kana kumanikidzana. Dambudziko iroro rinotovapo rokuti kana ukationa kuti hatitonzwisisani padariro kana kuti dare rinofanira kutongwa nyaya kana kuti rinofanira kunge richizeyewa nyaya, zvinotokura kuti pane dambudziko. Saka kureva kuti pane dambudziko zvinotodawo kuti pave negwere.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vachitaura vari parunhare vari kuSouth Africa naBlessing Zulu weStudio 7. sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera. Blessing abatawo munyori anoona nezvemitemo muzano PF vamunyaradzi Paul Mangwana kuti tinzwewo pamire bato ravo.
Vane kodzero yavo yokundotsvaka vavanoda kutsvaka, asi isu muno muZimbabwe notori nenhaurirano dziri kuinda mberi dzepolad, ende vakaudzwa napurezidendi Mnangagwa kuti kana vachida kujoina vamwe ngavauye vazojoina vamwe. Hapana chatinotaurirana navo kusouth Africa, but zviri kwavari kuenda kwavanoda kuzigenezanupi vaikingi nepolad, and Pollard is the only game in town.
Asika vamwe vari kuti Pollard ine dambudziko rekuti inenge isina mutongi Gava.
Sada chinongopinda kana paine conflict. Muno Zimbabwe hamuna conflict.
Tiri kutaura ipo panyaya dze
vakaita sarudzo dzedu vachamisa vakaenda kucourt, court ikapa chisungo chokuti maelections akafamba nenzira yakanaka, vamunangagwa akahwina. Saka hapana chinopindwa neSada.
Asika zvinhu muZimbabwe vamwe vari kuti zvinenge zviri kuramba zvichienda kumawere, nekudaro zvikasagadziriswa nechimbi chimbi munogona kusagadzikana.
Economy hakuna nyika isina machallenges ayo, tichagadzira. That is part of the reason why we are in power, to find solutions to the challenges facing our country. We don't need outsiders to intervene to resolve the economic challenges we have in the country. We have got a program which is in place which will sort out the economy. Tichagadzira economy yedu ndokutonga kwachikwatenge tichiita ikoko.
Vamwe kavari kuti zvinenge zviri kutora nguva izvi vamangwana.
Ndosaka takapuwa 5 years ndokutonga. Zvaizikanwa kuti nyika haigadzirisi overnight. Saka every 5 years tichiita election. Saka tiri murwendo rwedu rwokugadzirisa economy within the 5 years dzatakapiwa ndokutonga izvo.
Munyori wezvemutemo mubato rezano PF vamunyaradzi Paul Mangwana vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Muchirongwa chedu chatiri kutarisa mamiriro akaita nyaya dzechikafu matunhu akasiyana siyana emunyika. Nhasi tiri kutarisa dunhu reMasvingo, uko mutori wedu wenhau Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vagari munzvimbo dzakaita sekunemamwa, Chikarudzo, Gutu, Dhikita, Zvaka neMwenezi vanoti dzara yakakonzerwa nekusanaya zvakanaka gore rino nerapera. VaHenry Makusha vemunani rekwaChikutuva kune mamwa vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munharaunda mavo.
Muwadhi 7 nzara yavafunya chisero, vanhu havana kukohwa zvakanaka gore rapera. Saka iko zvino vanhu vari kutongova vangachirama nemamengo nemazhanje. Zvino mazhanje anga asina kuberekawo zvakanaka, saka mengo dzakutokuva. Isu hatina kumboona kana madhona gore rese. Kumbiro chedu ndechekuti dai kuchiwanikwawo madhona anogona kuuyawo kuzobatsira vanhu, nekuti nzara yafunya chisero. Mumwe munhu achatokwanisikana kudya sadza pazuva.
Vanhu vakawanda vakataura neStudio 7 vanoti nzara iyi iri kuwedzerwa nekuoma kweupenyu, sezvo mitengo yezvekudya muzvitoro iri kukwira zuva nezuva. Kunyange hazvo munyika musina mabasa kana mari chohawo aimboraramisa vamwe. Bhagidhi rechibage munzvimbo dzakaita sekwaGutu, kune mamwa, Zvaka nekwaChivi riri kuita zana remadhora emunyika. Apo marita maviri ebhotoro remafuta ekubikisa richiita madhora makumi matanhatu, makirogiramu maviri eshuga achiitawo madhora makumi mana, makirogiramu maviri emunyu achiita madhora makumi maviri emadhora emuZimbabwe. VaLloyd Mufudze vekuchisheche kwaGutu vanoti nzara nenhamo zvavasungambira dzakondo, uye vapedza kutengesa zvipfuwo kuti vararame.
Dambudziko guru ratikusangana naro inyaya yenzara. Sezvo tese tichiziva kuti gore rapera vanhu havana kunge vanatsa kukohwa zvakakwana nekuda kwemvura zhinji yakanaya yecyclone Idai, vanhu vari kusangana zviri matambudziko ekukwira kwemitengo yezvinhu muzvitoro. Vabereki vapedza zvipfuwo zvavo nemudziyo yakasiyana-siyana vachitengesa kuita kuti vawane mari yekutenga chikafu. Vapedza zvipfuwo zvakaita sembudzi, makwai, huku nemombe vachitengesazve kuti vawane mari yekutenga mbeu, mari yekutenga fertilizer nemari yekutenga zvakasiyana-siyana zvekushandisa, nekutengesawo futi zvipfuwo kuti vawane mari yekuendesa vana kuzvikoro.
Mudhorobha zvinhu gore rino hazvinawo kumira zvakanaka sezvo vanhu vasina chekubata. Izvi zvapa kuti kekutanga munhoroondo yavo veWFP vatange kupa vanhu chikafu mumaguta. Amai Sofia Gumbo, vanogara mumusha uri Nyararo West, vanotsanangura mamiriro akaita zvinhu.
Nzara yavamo, nekuti drought kana yasvika kumamusha, zvinoafekta nesuwo kunoko. Mukatoona izvozvi kana hupfu chaihwo chaihwo huri kunetsa. Hupfu hwakabudanga namaokei umwe vanhu vari kumira kiwi, hupfu kuti vava nehupfu hwakachipa hunenge uri kuma$60-$70. Ukangoushaiwa ipapo kwakutoendawo black market ya $200. Saka munoona kuti zvinhu zvakunetsa kuti vanhu vagare vakaguta kana nzara. Vanhu vakutorova 001 kuti masikati vanonoswera nenzara, makuseni anongorovawo tiyoyo ndoyaakuswera unayo ozosangana nesadza kawani manheru. Noda kwekuti maprizes acho ezvikafu akwira, kunyange nyama yakuita $80 kg. Saka pakangooma zvapo.
Vamwe vagari vemudunhu remasvingo vakaita sava Jason Gonese vemurani rekwamakonese kwagutu vanoti kunyange hazvo hurumende iri kuedza kuvabatsira nechikafu kubudikidza nebazi rezvemagariro evanhu, chikafu ichi hachisi kukwana nekuti chishoma. Apawo masangano akazvimirira oga akaita seWFP haasi kubatsira matunhu ose mumasvingo, izvo zviri kusiya vamwe vari panyanga dzamushore. Hurumende iri kupa saga rimwe chete re50 kg rechibage pamhuri, iro riri kunzi harikwani sezvo vagari vachiti mimwe medzi havapiwi. Kune dzimwe nzvimbo dzavari kubatsira veWFP vanopa makirogiramu 10 echibage kana upfu pamunhu wega wega mumhuri, uye bhotoro remafuta nenyemba pamwe nemunyu, izvo zvinonzi zviri nani asi havasi kupa munzvimbo dzose mudunhu remasvingo. Mudziti mukuru wedunhu remasvingo vafunga imbetsa vanoti vanhu vanosvika miriyoni imwe chete vanoda rubatsiro kusvika kumwedzi wakubvumbi.
Yeah, muno mumasvingo we are expecting roughly about 1 million people vachada rubatsiro rwechikafu papeak period. Peak period yedu inotanga muno muna January kusvika muna April.
Nzara iyi mudunhu remasvingo iri kuurayawo zvipfuwo zvakawanda kusanganisira mombe nemadhongi. Vakuru mubazi rinoona nezvekuchengetedzwa nekurapa kwezvipfuwo vanoti mombe dzinodarika zviuru 13 dzakafa mudunhu remasvingo, kunyanya kumwenezi nechiredzi. Madhongi anopfuura chiuru akafawo mudunhu iri. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau. Pepa nhau reHerald rine musoro wenhau unoti mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga avari kunetsana naye muzvare Mary Mubayiwa akarova musikana anovashandira zvichitevera kusanzwisisana kwakaitika pamusoro pekuchengetewa kwevana. Bepa naure News Day runoti Zimura nemuvhuro yakakomekedza vemabhizimusi vari kubhadharisa vanhu mari yekuAmerica kuti vabhadharowe mitero yavo nemari yekunze iyi. The Zimbabwe Mail inoti mauto achishanda neimbwa dzinofemedza kutsvaga zvakawandika nemusi wechipiri akaonekwa achiita basa pamuzinda weZANU PF muHarare. Muchitiko chinonzi chakashamisa vakawanda vanosanganisirawo vakuru vemusangano pamwe nevashandi. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo kwekutuka vamwe.
Pa Studio 7 hapo makadini ko vashamarari ve Studio 7. Zita rangu ndine DJ Mofu pa South Africa hapa. Ndoda kumbobvunzawo zvevamangwana. Murova kuti vamangwana imi pa 5 years dzamunotaura idzodzo muchigadzirisa nyika. Tava nemakore mangani tabva mangwana kana tichitaura izvozvo tichibvunzawo pamberi penyu. Hapana kana chano 1 chamunokwanisa kuita muZimbabwe imi chinobudirira kana chimwe, hapana kana chimwe. Kunze kwakungotambudza vana veZimbabwe chete ndochinhu chamunongogona chete. Ndatenda hangu.
Maskwerasi westudio, maskwerasi. Zvinotaurawo pamusoro pababa avo vari kutaura kuti hanzi kune Polat yavo vari kugadzisa zvinhu kuPolat. Polat haina chekugadzirisa.
polati haina kana wani zvinja inogadzirisa vanhu vezanupiefu vanga vasaita kunge vasiri kuona zvinhu zviri kuitika munyika munyika zvinhu zvaomo vanhu vangongoramba vachingodaro vachingoramba vachisingira ivo vanenge vachidya vachiguta vachingoda kuti vamwe vanhu vafe nenzara vachingoti vamwe vanhu vafe nekushaya mishonga muzvipatara vana vevamwe vanhu vachitadza kudzidza vavo ndo vachidzidza kutaura kuti mudzimba dzavo ndidzo dzigare dzine ushe vanhu vezanupiefu havapererwa ngavachibva vakura hapana ane zira hapana ane mwana mudiki ivo vakapinda pazvigaro izvo vari kuma 30 something years vari kuma 40 something years izvezvo unonzwa vachitaura zvokuti hanzizvoni hatitongwere vana vadiki vanhu vezanupiefu vapererwava ngavachisiya vana vadiki vatongi ngavachisiya nyika ndeyedu yemangwana i kwete kuramba vachingokaka nharo dzavari kuramba vachingoti kaka vachitipedzera nguva ndatenda baba lolo Northern Cape kuno South Africa
muno musouth africa munomu tiri kushungurudza vanhu vekuzimbabwe because kana zvakaita kana pamabasa chapo chapo hapana kuti kana kuti kuti une experience yauinayo pane vanhu vakawanda vane mapepa vainawo vakadzidza kubva kumusha chako chako kasi kana kuti kuti akupinda pamabasa zvakaita kumafilmu ko unowana munhu uchidzvanyirwepo paya pane pachitanga kupinzwa chi zvemunomu zvimwe zvekuti iwe unogona kutotadza kutopinda unogona kutotadza kutochanza ipapo kana pakugara chako chako kufanika zvakaita kumalocation chako chako vanenge vachingotibiridzira vachititipa mwe hatina mapepa kana mukada kutaurisa todana mapurisa tokusungisai zvii chero kuri kuti ukada kuenda kana zvakaita kunana home affairs chako chako kuti vanogadzirisa mapepa unogona kuwana ikoko kona iko kuti vana maproblema amwe kutoti anenge aitonetsa zvimwe zvekuti dai taikwanisa kuva nevekwedu isusu kuzimbabwe kuti vanokwanisawo kuvapo panzvimbo dzakaita saidzodzo dziya dzeana home affairs maybe tingagona kuva zviri nani kana vanhu vangakwanisa kuva nemapepa because pane vakawanda vane shungu dzekuti vatore mapepa kasi vari kutadza nekuda kwehuori hwehuri kuitika munomu inangu ndini Austin Muchavani ndiri muno muPretoria munhu
inoitwa obedisi munhu ini zvinorwadziwa nevamiriri akaita zvinhu munyika yedu yezimbabwe unonzwa achiti hanzi zvinhu zvakagadzikana munyika zvizvi takapuwa 5 years dzekutonga vari kutonga vanhu hatisi kuramba asi situation ndo yakaoma isizvi mukatarisa 3/4 yedu takatizobva muzimbabwe tiri kune dzimwe nyika tichitambura tichishungurudzwa ivo vari kutishungurudza vacho kunyika kwedu havasi kuenda ino taei tinoenda kunyika dzedu ivo vachiuya kunyika kwedu taona zvakanaka manje kunyika kwedu hakuna munhu ari kuuya isu tese tongozvarirwamo tichitezamo tichizvarirwamo tichitezamo asi vanhu vezanupiefu tinoti nyika yedu yakanaka ava vari matarwadziwa
mangwanani akanaka vashamarari vestudio 7 ini ndoda kutaura nhau yenzara yakatarisana nezimbabwe ini handidi kurohwa hangu imbwa ndichipigamba nzara yakatarisana nezimbabwe yakakonzerwa nezanupiefu zanupiefu yakatora minda kuvarungu ikapa vanhu vatema hapana kana chiri kuitika kumapurazi koko vakutadza kana kurima zvirimwa zvokuti zvinokwana nyika apo mari dzacho dzekomanda dziri kupiwa varimi vacho hapana kana nyika irikungoita losi chete 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 so unotoona kuti zanupiefu mapolicies ayo ndiyo agara akadhakwa zanupiefu nhamo yatirikuona muzimbabwe ndiyo yakonzeresa zanupiefu ndiyo yakatiprindira maberia check 2008 zvinhu zvikashayikwa mumashopu vachitira kuita maprize control mari yalowa neinflection oright iye zvino vakadzisira bhondi vachiti 1:1 neusdollar but chakashamisa nechekuti munhu waiti kana uchienda kubhengi waipiwa bhondi wanga usingapiwe mausa but raizi i1:1 oright ndivo futi vakazoramba futi kuti hazisiri 1:1 kuzvitire mota vakuda maus dollar so unotoona kuti vanhu vacho chavo chavo kwatiri kuenda nenyika apa izvino kumapasipoti vari kuda maus dollar chasara fuel yese chatanga kutengeswa nemaus dollar kana uchiti climate change climate change wai kumisi kumena South Africa kuno Southern Africa yese mvura hakuna pari vanoshandisa mairrigation system murungu akadzingwa kuzimbabwe akaenda kuzambia iye zvino ndo kwati kunotenga chibage ikoko so tonzi climate change iyeyi izvi zanupiefu
ayo anga ari mashoko evateereri vestudio 7 asinei nechekuita nestudio 7 tinokokai kuti mutumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vekudzivirirwa kweAmerica vane chivimbo chekuti vave kuziva ari kutungamira chikwata cheIslamic State pari zvino. Kusvika pari nhasi anozivikanwa nerekuti Abu Ibrahim al-Hamishi al-Qarashi. Mukuru wesangano reWorld Health Organization anoti sangano rake richasunga nhasi kuti rotere kupararira kwechirwere checoronavirus, kunganzi idambudziko repasi rose rinoda chimbi chimbi munyaya dzezveutano. Muchikamu chino chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, tiri kuenderera mberi nekutevera zviri kuitika mudare reSenate, iro riri kuenderawo mberi richinzwa mhosva dziri kupomerwa mutungamiri weAmerica vaDonald Trump. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica vaFrank Guni kuti tinzwewo maonero avo panyaya iyi.
Maonera tiri kuita ndeyekuti nyaya yekutongwa kwavaTrump yakungorakidza kuti zviri kuitwa nedare reSenate hazvigone kubviswa pamatongerwo enyika. Asi zuva ranhasi zuva ranga rakakosha nekuti taona masenators vanova ndivo vatongi venyaya iyi vachibvunza mibvunzo yakakosha chaizvo kuvachuchusi kana kuti maimpeachment managers vanova vakabva kudare repasi rehouse vachitungamirirwa navaJerry Nadler navaAdam Schiff vemaDemocrats, ukuwo vachibvunza magweta akamiririra mutungamiriri wenyika vaPresident Trump. Taona kuti masenators vanga vachida kunzwa ruzivo rwakadzika kubva avo vane umhare hwekuziva kuti mutemo unoti kudii. Mutemo watiri kutaura uyu ibumbiro remutemo weAmerica kana kuti Constitution inorevei kana ichiti president anofanira kuimpichwa kana kuti kutongeswa achitarisirwa kuti abviswe pabasa nemhosva dzekuti dzekuti dzekuti.
Pari kutarisirwa kuzovhotwa nhengo dzeSenate kuti zvapupu zvinobvumirwa here kana kuti kwete, kuti zvinge zvichizouya zvichimira pamberi pedare, zvii zvamungaona zvichiitika apa zvinobuda munyaya?
Tinoona iye zvino izvi pane makakatanwa ekuti maDemocrats vari kuinsista kuti vari kuramba vachitsinhidzira kuti panotodiwa zvapupu, nekuti ivo kudare repasi rehouse vakarambirwa, vaTrump vakarambidza vashandi vese vehurumende kana vanoruzivo rwakadzika nezvaiitika kana zvemhosva dzavari kupomerwa kuti vaende pamberi pedare reCongress vanopa huchapupu. Saka masenators vari kutonga nyaya iyi vari kukomekedza kuti aiwaka hamungatonge nyaya kusvika yapera musina kunzwa humbowo. Saka tinotarisira kuti pavhoti apa pachawana maRepublicans achatsaudzira kubva mumamiriro ebato ravo vachijoinana nemaDemocrats kuti vandovhota kuti aiwa ngavauye. Mubvunzo uripo ndewekuti vachange vakakwanda zvakakwana here kuti pazouye zvapupu, nokuti pamutemo panodiwa inonzi simple majority kana kuti 51% yemasenators vanoti toda kunzwa kuzvapupu. Kana zvadaro, dambudziko rechipiri richanetsa ndechekuti zvapupu zvichauya zvingani.
Tiri kuonawo nyaya yava John Bolton inenge iri kutsviriridzawo munhaurwa iyi zvekuti mumwe wevanhu vanogona kudaidzwa kuti vange vachipa uchapupu mudareri. Asi takaonawo dare repasi rakaramba kuti vaBolton vange vachipa uchapupu. Tingaona here Senate ichivadaidza apa?
Tinoona sekuti Senate ichavadaidza nekuti pane zvinhu zvitatu zvaitika. Chekutanga ndechekuti mudare reSenate nhasi vachuchisi kana kuti maimpeachment managers vachitungamirirwa navaAdam Schiff vataurira pachena vakabudisa humbowo hunotaura kuti vakatoedza kudedza vaJohn Bolton kudare ravo reCongress. Asi vaBolton havana kuenda nekuti White House kana kuti utungamiriri hwavaTrump hwakarambidza vaBolton kuti vaende vanopira huchapupu. Chechipiri ndechekuti ivo vaBolton pachavo vakataura pachena kune nhau kuti vakazvipira kuti vanopa huchapupu hwavainawo hwakasimba chaizvo, asi vanoda kuti vadedzwe nedare zviri pamutemo iya inonzi subpoena pachirungu. Saka tinoona sekuti vaBolton vachauya, asi chatisingazivi ndechekuti vachabvumidzwa here kutaura zvavanoziva, nekuti president vaTrump vane masimba zviri pamutemo wekurabiza wa Bolton kuti vataure zvavaitaurirana na wa Bolton vashandisa inonzi executive privilege kana kuti masimba ehofisi ya president anorambidza kuti zvakakosha kana zvakavanzika zveAmerica zvaitaura nemutungamiri wenyika kuti zviburiso kuno umwe munhu.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaFrank Guni vari parunhare muno muWashington DC neStudio 7. Nasi tiri kuenderera mberi nekurangarira mushakabvu Oliver Tukumtukudzi avakashaya mwedzi uno gore rapera tichikupai kambo kugara nhaka kubva kuna Oliver Mutukudzi. Kambo kugara nhaka kubva kuna mushakabvu Oliver Tukumtukudzi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoshanyira South Africa vachida rubatsiro munhaurirano dzezviri kunetsa muZimbabwe. ZANU-PF inobuda paimire panyaya dzenhaurirano ichiti vanoda kupinda madziri ngavaende kuPoland. Tavatashwa kumagumo echirongwa chedu anokuonekaya nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Standikile Mutsanga.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.